manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Ningali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wechina, zvita24/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu nemakumi matatu kana kuti 330.
Ndinokurudzira vana veZimbabwe kuti musanyanye kufamba, kufamba ngati teikushoma. Mukufamba imomo ndo matosangana necoronavirus. Ungana mitato marufu nezvimwe zvakadero ngatiitei zvishoma regai vashoma vaende kumuchato vashoma ngavaende kumafuneral
nyanzvi munyaya dzezveutano dzoyambira veruzhinji kuti vazvidzivirire kuchirwere checovid-19 munguva ino yezororo munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vakashaya nezuro
basa iri ndakaridzidziswa nambuya vangu ndichiri mwana mudiki vakandidzidzisa basa iri ndakaritora ndakakurawo ndichidziva kuruka yezvi ndiri kushanda neclub inonzi Hunziwa paHunziwa apa tinoruka matonga baskets atinoita tichiwana mari
madzimai ekubhinga owana pundutso kubva kumabhasiketi avanoruka iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC mazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu nemakumi matatu kana kuti 330 nezuro wakare vanhu zana negumi nevaviri kana kuti 112 vakabatwa nechirwere ichi mumwe chete wavo ari munhu akabva kusouth africa izvi zvave kureva kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwave zviuru gumi nezviviri nemazana matanhatu ane makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 12,656 vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nemazana maviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 10,259 mushure mekunge vanhu zana vapora nezuro wakare vanhu vachiri kurwara necovid-19 vava zviuru zviviri nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 2,067 uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira veruzhinji kuti vagare vakangwarira kusatapurirana chirwere checovid-19 munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera
Munyori mukuru wesangano ravana chiremba reSenior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara vanoti zvakakosha kuti vanhu vese vabatane mukurwisa denda reCovid-19 kuburikidza nekutevedzera zvinokurudzirwa zvinosanganisira kupfeka mamaski zvakanaka pamwe nekusainda pakaunganwa nevanhu vakawanda
Vanhu vanokurudzirwa kuti varambe vachicherechedza zvinhu zvinofanira kuitwa kudzivirira chirwere checovid-19 maface mask anofanira kuramba achingoshandiswa vanhu vakashandisa zvikurusa munzvimbo dzakaita kakuno tuvharikei imomo zvakakosha chiri chaizvo kuti zvidaro kwoita masanitaizer aya akaramba ari mudhuze vanhu vachigeza maoko avo kati izvozvo ndo zvinhu zvichatibatsira izvozvo kuti takatasana nechirwere ichi unhu hwacho hwachiri kuita tikwanise kugona kukunda
vamusara vanotiwo kana zvinokurudzirwa kudzivirira kutapurirano kweCovid-19 zvikasatevedzerwa, uwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi unogona kukwira pazororo rekisimisi, kunyanya sezvo vamwe vanhu vari kubva kunze kwenyika kana kushanyirana.
Katasa vanhu vari kubva kunze kwenyika vari kuuya zvikusa kubva kuSouth Africa, ndo vamwe vanhu vari kuita positive ivavo. Vanokwanisa kuuya vakachitambidza kuhama dzavo, chadaro chokwanisa zvekare kuzowanikwa chichizopararira nenzira iyoyo.
Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vaHenry Madzorera vanotiwo zvakakosha zvakanyanya kuti vanhu vadzivirire kusanganisira kunyange vakamborwara nechirwere ichi, vachiti COVID-19 iri kuratidza kudzoka zvine simba.
Ngatizivei kuti kwakuya mastrain manyowani ecoronavirus anga asipo. Saka izvozvo zvinoreva kuti nyange wakamborwara necovid-19 iyoyi unogona kurwara futi nestrain nyowani yaakuuya. Ndinokurudzira vana vezimbabwe kuti musanyanye kufamba, kufamba ngatitei kushoma. Mukufamba imomo ndo matosangana necoronavirus. Kuungana, mitato, marufu nezvimwe zvakadero, ngatiitei zvishoma. Regai vashoma vaende kumuchato, vashoma ngavaende kumafuneral. Vatibatsirewo basa tese tiri kudzimba dzedu. Ngatirambei tichigara mudzimba dzedu, tichiri pakalockdown katinako muzimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari nhengo yedare renational assembly, Dr. Peter Mataruse, vari kukurudzirawo kuti vanhu vapfeke zvekuvhara kumeso nemhino dzavo zvakanaka, vachiti nguva zhinji vanoona vanhu vakavhara muromo chete, vakati izvi zvinokonzera kupararira kwechirwere checovid-19.
Ndinokurudzira vanhu kuti pavanosvika pane vanhu vakawanda vanosaidi vaone kuti vata social distancing, nekuti vanhu vange vari a meter or two pakati pevanhu two, and vapfeke mamask pese pese correct zvere zvongovhara muromo. Ndinoona vanhu mazuva ano varingovhara pamuromo kana tisapatirei.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano nenyaya iyi mumashoko arakabudisa pamusoro pezororo rekisimusi, bazi rezveutano rakati riri kutarisira kukwira kwekupararira kwechirwere checovid-19 nezvimwe zvirwere zvakadai setyphoid, cholera nemalaria. Bazi rezveutano riri kukurudzirawo veruzhinji kuti vacherechedze zvese zvinodzivirira kutapuriranwa kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda nhasi vatadza kutora mari dzavo kumabhanga nepama ATM, izvo vati zvichakanganisa zororo ravo rekisimusi. Nonorai Jena anotipanya inotevera.
Mumwe wevatadza kuwana mari yavo nhasi kubhanga reKeds vatonderai mushipe vati vari kunzi mari hapana. Vamushipe vati zviri pachena kuti mari iri kuiswa mumigwagwa sezvo vave nemazuva maviri vachishaya mari mubhanga.
Saka mari inobuda mubhengu ichienda kumastreet shoma inenge yasa inonzi aiwa vanhu ngavadi havaende vanoswipa kumashots. Handiti mazvona kuita sekunge hapana mari iyo mari izere.
Vamwe vawana mari nhasi kubhanga recommercial bank of zimbabwe kana kuti CBZ, asi vanga vachipuhwa mari inoita madhora churu chimwe chete pamunhu iyo vati haikwane. VaCrispin Nhari avo vapiwa chiuru chemadhora vati mari iyi haikwane ivo nemhuri yavo ine vana vatanhatu sezvo iri shoma zvikuru.
Patausend haisi kukwana because vamuturi pavakatasa mari yavo vachitaura nezvemari yavo vakatasa upfumi hwavo ivo kuti vanopiwa zvinhu negavhumendi. Anotasa kumunhu wekupedzisira murombo kuti indobhadhara rent ndoti nevanasikana nevanakomana neyoung in kitchen mari 1000 haikwane plus food. Vago vakati manipidza kurieku kuti totenga mumasupermarket. Masupermarket haikwanika 1000 ikachiona. Sei Christmas inoyi mwana vanoda kudya zvakawanda. Ini ndokwanisa kunotenga zvinhu zvetsaona kuti kurengi. Ndakatenga kakota chicken, ndotenga tumatomati, tumaonyenzi, ndotenga tumatomasi, ndotenga tumapotatoes zvetsaona kuti mhuri yangu ite sei? Ikwani. Nokuti 1000 yacho vakati chiteverekai, haisi kuita sei? haisi kukwana.
Patapunza kuti sei vasingashandise swipe kana EcoCash mukutenga zvinhu muzvitoro, vanhari vati zvinoita kuti zvinhu zvavanenge vachitenga zvidhure nekuda kwemari inozoiswa pamusoro. Vanhari vati zvinhu zvakaita serendi yedzimba nemotokari dzekufambisa zvinoda mari kwete swipe kana EcoCash.
Landlord anoda cash, haana swiping machine, haana haadi EcoCash. Saka izvozvo nezvakaita ndiri nemuntu ndizvandaitanga ndatarisa kuvanhu vangu vari vanhu vakurarama sei munyika umu. Pane zvimwe zvinodiwa cash ndizvandaifanira kutanga ndatarisa.
Murimo wekumakonde vaDesmond Kwangwari vati vanoda mari yavo uri muso kuitira kuti vakwanise kubhadhara vashandi vavo.
Murikuti zvine vanhu vanotosesa kumamisha uku vanotibatsira basi kuti unovabhadhara sei pasina kesho. Ndo imwe problem iri kuti nedzi yamuzova takatopiwa panapa kutitsvagire vanhu vaya mari ukaenda kuusina wakunonizana nevazenzi vano.
Mukuru webhanga reCBZ muchinoi amai Nyari Mandingaisa varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure nemutauriri weCBZ Muzvari Matilda Nyati avo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumamwe mabhanga ari muchinoi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kudiwa kwema panguva ino yezororo kwakwira uye zvinhu zvinokwanisa kutengwa nemutengo wakaderera kana munhu achishandisa madhora zvichienzaniswa nemunhu ari kubhadhara neswipe kana EcoCash.
Pataone nyaya yekuti chikonzero kuti kukwira kwakusvita zvinhu kwakusvita kuti dhimandi yecash irambe ichikwira. Kuno chimwe chikonzero chakangova chekushandisa cash kwamazuva ano kwati chipeidza kunge uchishandisa ita EcoCash o kunge uchiswipa. Ndozvo kunyanya kukonzeresa kuti dhimandi yecash irikwira.
Zvinhu zvanyanya kurwadza vanhu vakawanda muchinoi ndezvekuti vanhu vanotengesa mari pamukoto pedyo nebhanga reCBZ vanga vaine mari yemunyika itsva izvo vanhu vari kufunga kuti iri kubva mumabhanga. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Nhau ane mukurumbira uye ari munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists Foster Dongozi akashaya nezuro mushure mekurwara kwenguva pfupi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vakamboshanda naDongozi kuZimbabwe Union of Journalists uko ashaya ari munyori mukuru wesangano iri vaMatthew Takaona vaudza Studio 7 kuti industry yekuriswa kwenhau yarasikirwa zvakanyanya nekushaya kwaDongozi.
Tarasikirwa zvikuru nokuti murume shaika uyu anga ari chitopota chebasa rokumiririra majenari panzvimbo dzavanoseenzera. Munhu aibatanidza vanhu ndochinhu chikuru chakaichikwanisa kuita chokubatanidza vanhu. Mukatarisa takatarisa izvezvi majenari mazhinji vari magroups aaifoma epota aibatanidza majournalist okuprivate media okupublic media mafreelance vese vachibatana pamwe. Tarirasikirwa nomunhu aikwanisa kubatanidza vanhu uye aikwanisa kutaura kana nehurumende, aikwanisa kutaura nemaNGO, aikwanisa kutaura nemastakeholders ese kuti zvinhu zvinge zvichifambira ndari. It's a great story.
Gurukota rinoona zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati Dongozi munhu anga akanaka.
Tino urombo zvikuru, it's a very big loss. I mean, he was a wonderful, wonderful Zimbabwean, a wonderful patriot who always stood for the right principles and values of this country.
Kufa kwaDongozi kwakaziviswa nezuro zviri pamutemo nemutungamiri weZUJ vaMichael.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakashamisa nhengo dzeparamende apo vakati vanoda kuti zvimwe zvinhu zviwedzerwe pabhiri remutemo wekubatsira vanhu nemakambani munguva yedambudziko reCOVID-19. Asi vaTrump vanonzi vakambenge vatsigira bhiri iri risati ratambirwa neparamende. danho ravaTrump iri rinonzi riri kuisa urongwa hwekubatsira vanhu munguva yeCOVID-19 parumananzombe uye vanhu vanobatsirwa nehurumende nepamusana pekuti havana mabasa vachange vasina rubatsiro kutanga nemusi wemugovera. Mutungamiri weIran vaHassan Rouhani vati mutungamiri weAmerica vaDonald Trump munhu anopenga uye vakati vaTrump vachasangana nerakaipa sezvakaita vaimbova mutungamiri weIraq aitonga nechisimba mushakabhu Saddam Hussein. Vati vaTrump navaHussein vakakonzera hondo munyika yavo yeIran. Mangwana Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva rechisimusi rinova rakakosha zvikuru kune vakawanda. Asi munyika hamuna kuwirirana kuti gore rino riri nani here zvichienzaniswa nemamwe makore apfuura. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari vaMutuli Ncube vari kuti upfumi huri kugadzikana nekudaro pane chekupemberera. Asi mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vanhu vari kunonga svosve nemuromo zvekuti vashoma vanokwanisa kupemberera pazuva iri. Dambudziko rechirwere cheCOVID-19 riri kupawo kuti vakawanda vatye kuita magungano sezvinosiitwa makare. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nenyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vamuponda.
Gore rino zvekupemberera zvakati wandei Blessing. Uchayoka pakatanga gore. Mari yemuZimbabwe yanga isina kudzikama, isina kuteramira. Mitengo ichichinja siku nesikati. Asi patiri kusvika pakupera regore rinoiri munhu kwasa kutoita bhajeti kutoronga kuti ndichatenga chiine chiine mari yangu iyo yemuZimbabwe iyo Zimbabwe dollar. Zvinova kuti pane stability yakaunzwa nestability program yanga iripo yapera December 1 icharipleswa neNational Development Strategy 1. Saka chekupemberera chiripo toenda chepiri ndechekuti maprize akadzikama, maprize achakwiri everyday. Chechitatu unotarisa mashortages angava munyika ekuti hupfu hwanga huchinetsa husingawaniki, mamwe mabasic commodities asiri kuwanika, izvozvi mashop ese akazara. Imari yako chiri ndio inotaura. Toenda pakuti nyaya yefuel, diesel nepetrol zvanga zvisinetsa zvisingaiti zvekuti waiona wairara pakiwo vachitsvaga kuti ndiwana petrol nedizel kupi. Asi izvozvi mota dzakazara, mota dzatowandisa mutaundi zvekuti munhu unofamba madiro petrol unotenga pese pasene service station inenge iri available. Ndizvo zvatotaura kuti stability yauya, saka pane chekucelebrate kwazvo. Mashops zvinhu zvirimo ende vanhu vari kutenga mashops as we speak right now. Mashops akazara vanhu mutaundi hamusi kupindika. Vanhu vatori nayo spending money yacho yekutoshandisa kuti vatotengere vana hembe nyowani, chicken nerice zvatangogara tichatiri vana vadiki. Ndo zvadzoka zviri kuitika Christmas ino.
VaMaguhu pane chekupemberera here? VaMuponda vari kuti upfumi hunenge huri kuenda huchiita nani?
Christmas Blessing izororo rinokosha zvakanyanya kuvana veZimbabwe kubva kare nekare. Izororo rekuti vanhu vanofanira kunge vari pamwe chete mumaguta maisara musina vanhu vazhinji. Yanga iri nguva yekunoona vabereki, hama neshamwari, kunonyaradzana vanenge vakafirwa. Itaini kuti vanhu vaienda kumavillages vachitenderera, vachibatana maoko, vachiita sei. But iko zvinezvi tichitarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika, vanhu vazhinji havasi kukwanisa kuti vafambe vaende kumamisha. Taifanira kunge riri besanwa pambare, vanhu vachipinda mabhazi vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Asi hazvisi kukwanisika nechikonzero chekuti vanhu havana mari. Chikonzero ndechekuti panguva iyo maindustry anga achishanda, vanhu vaitanga kusevha mari kunana August vachiti ndichazoenda kumusha muna December. But nechikonzero chekuti vanhu vazhinji vari kurarama nekutenga nekutengesa, mari yacho yavanowana ndo yatinoti hand to mouth, yekuti yaashanda nhasi ndo yaanodya nhasi. Kuti vanhu vakwanise kusevha mari 3-4 months vachindoda kuzoishandisa muna December hazvichagoneka. Zvinhu izvozvo zviri kutoti Christmas ishayiwe udzamu hwayagara inayo.
Pindai tinzwe vaMuponda.
Upfumi huri kuita nani? Even ukatarisa infrastructure yemaroads ari kuripewa. Funke Bed Bridge to Harare Road to Chirundu That road has been a death trap for a long time. Asi road yoyo irikuwa kwa nemari zemuno Zimbabwe. Shunwa zoti economy iriku gaziswa. Even public transport, atisisina public transport. Asi zoti zubko irimoma road umu. Ichibatira, ichitakura wabire kukwaendesa kwa waru kuenda. And the zinu worth celebrating.
Petai zenyu chirongwa chedu vama go hanzi zinu zirku ita nani mnya zezo upumi.
Mashoko ekuzi korokoteza asi chokwa dicha icho chirimu wanu kubunza wanu kuti munoona sei mamiri lakaita ufumi wenyika vanu wese wari kubongomora kuti vanu watambura vamtuli kana wachida kuti vatiudze kuti economy ya improve vanofanira kunongedza maindustry vanotaura kuti industry yakati yanga yakavharwa iko zvinezvi yavhurwa ya employer vanhu 200
yanzvi munyadzi zvematongerwe enyika uye vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu vachitaura vari parunare kwamutare manzwa zvakare kubva kunyanzvi munyadzi zvemabhanga vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Mponda avo vanga vachitaura vari parunare muHarare. Upenyu wemamwe madzimai ekumaruwa ekubhinga mudunhu reMatabeleland North wave kushanduka nekuda kwemabasa emaoko avanoita vachibatsirwa nerimwe sangano rinoshanda rakazvimirira rega munzvimbo iyi. Kudzanai Musengi akashanyira nzvimbo iyi ndokuti panyaya inotevera.
Mai Marita Ndlovu, mudzimai ane makore makumi mana nemana uye vanogara kumaruwa ekuvunziwa kusiya chilava kana kuti ward 10 kubhinga. Amai Ndlovu ndemumwe wemadzimai makumi matanhatu nevashanu vari muchikwata chevunziwa Women's Club icho chine madzimai anorarama nekuruka mabhasikiti anozivikanwa kunzi Tonga Baskets. Amai Ndlovu avo vane vana vatatu vanoti vakadzidziswa zvekuruka mabhasikiti naambuya vavo.
Basa iri ndakaridzidziswa nambuya vangu ndichiri mwana mudiki. Vakandidzidzisa basa iri ndakaritora ndakakurawo ndichiziva kuruka. Yezvi ndiri kushanda neklabhu inonzi Vunziwa. Pavunziwa apa tinoruka matonga baskets atinoita tichiwana mari.
Nzvimbo yebhinga iri kumaodzanyemba kwakadziva kumavirira kwenyika kunove kuchamhembe kwedhamu guru reLake Kariba. Kunyange hazvo nzvimbo iyi ine mukurumbira munyaya dzekushanya, veruzhinji vanogara kumaruwa ebhinga vanhu vanotambura zvikuru sezvo nzvimbo iyi isinganayi mvura yakawanda. Amai Ndlovu nemurume wavo ndevamwe vevanhu vashoma vane misha yakavakwa zvinoyevedza munzvimbo iyi. Amai Ndlovu vanotukuruka mabhasikiti vari muchikwata uku kwakwanisa kushandura upenyu hwavo.
Kunoku kuvunziwa inzvimbo yakaoma mvura inona iri shoma, so pakuruka mabhasikiti ipapa ndo patinowana raramo. Ndine musha wangu nemurume wangu tinobatsirana pakuita mabasa. Baba vemusha vanoita basa rekuvaka, ini ndoitawo basa rekuruka. Saka baba vakawana mari, ini semudzimai wavo ndowana mari, tobatsirana pakuchengeta mhuri. Hezvi takavaka musha wedu tichibatsirana. Ndanga nditi ndikaruka mabaskets angu ndikawana mari tonyatsoronga zvakanaka. Ndakatengawo simenti tichibatsirana nababa pakuvaka dzimba dzedu.
Ambuya Noria Mleya havanyatsoziva kuti vakazvarwa gore ripi uye ndiwo munhu chete wezera ravo akwegura ari muchikwata chevunziwa Women's Club. Ambuya Mleya pachavo vanotaura vega kuti havachanyatsoona asi vanoti kuruka mabhasikiti chinhu chavacharega chete nekufa.
Marito, nakaka fundisha kuruka. Nakaka kuziva. Ngavaluva.
Ndine vazukuru vari 2, vazukuru ava ndakatovabatsira nekuvadzidzisa maskills ekuita zvemabaskets weaving. Vazukuru vangu havandinavo mugrupu mwandiri mumomo, saka vari kuita zvemabaskets navo. Iko zvino vatova masenior mabest weavers vakutorarama nemabaskets.
Amai Sylvia Mleya, avo vasiri hama yaambuya Mleya, ndeimwe zvenhengo yemadzimai anoruka mabhasikiti. Amai Mleya vanoti kuruka mabhasikiti chinhu chagara chiitwa nemadzimai akawanda munzvimbo mavo. Asi vanoti kuve muchikwata nevamwe uye dzidziso yavakawana kubva kusangano rinoshanda rakazvimirira rega rezuvo pakuti vatore basa iri sebhizimisi kwavabatsira zvikuru. Amai Mleya vanoti kuruka mabhasikiti vari muchikwata uku kwabatsira kusimudzira upenyu hwavo.
Nzvimbo yatinayo iyi hatikwanisi kuwana chikafu. Kunopisa asi totenda zvikuru nebasa iroro ratiri kuita. rinotibatsira tikaruka mabasikiti edu tinovatengesa tiri kudzidzisa vana vedu tichiwanawo kutenga chikafu kuti vana vedu vabatsirike
mabasikiti anorukwa nemadzimai ekubhinga aya anofarirwa nevanhu vakawanda kusanganisira vashanyi vanobva kunze kwenyika avo vanoatenga kushongedza mudzimba dzavo kunze kwekuvadzidzisa zvebhizimisi sangano rezvuvo rinonyanya kubatsira madzimai aya nekuvatsvagira vanotenga mabhasikiti avo panotengeswa mabhasikiti aya panguva imwe chete mudzimai mumwe chete anogona kuwana madhora anosvika mazana 300 emadhora ekuamerica muzvare Eunice Mwinde vanoshanda nesangano rezvuvo vanoti basa remadzimai iri rakambovhiringidzwa nekuda kwechirwere checovid-19 asi vanofara kuti upenyu hwemadzimai aya huri kushanduka
madzimai aya anga achiita mabhasiketi weaving kudhara nevana mbuya vavo asi isusu takazopindira tichivapa matrainings eempowerment nemaskills akatotisiyanei pamagroups edu atinoshanda nawo tinovatsvagirawo market nemabhasiketi iwavo vachisapota mhuri dzavo
sangano rezvuvo riri kushanda nezvikwata zvemadzimai zvinomwe mumawodhi 6 pamawodhi 21 ari mubhinga uye rakatanga kushanda nemadzimai aya mugore ra2017 ndakamirira Studio 7 pasi yaChilava Township kubhinga ndini Kudzanai Musengi.
Zororo regore rino rechisimusi negoredzva richange rakasiyana zvikuru nemamakore apfuura kune vanoita zvemitambo. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Makore apfuura vezvemitambo vaitarisira nguva yekisimisi vaine hurongwa hwekushanyira hama neshamwari idzo vanenge vasati vaona kwenguva refu nemhaka yekuwanda kwebasa pamwe nekushayikwa kwemari. Asi gore rino zvinhu zvakaoma nemhaka yechirwere checovid-19 icho chaita kuti pasave nemari yekufambisa sezvo vanhu vakawanda vakarasikirwa nemabasa aivawanisa mari zvichitevera kuvharwa kwakaitwa mabasa kwemwedzi yakati wandei. Murairidzi weTriangle Taurai Mangwiro anoti zororo regore rino richange riri remumwe mutoo pasina kuungana semhuri nehama vachipemberera.
Krismasi yegore rino inenge iri nemumwe mutoo kwakasiyana nemamwe makrismasi atanga tiri kuita mumashure. Tifunge kuti pane zvakanyanya zvatichaita sisu semhuri.
Mangwiro anoti nemamiriro akaita zvinhu chikwata chake hachisi kuita mabiko kana mhemberero yekrisimisi sezvavanoita makore ose.
Sechikwata ticharegedza kumbotrena tichienda kuzororo rekrisimisi tozodzoka tichidzoka muna January. Gore rino rasiyana nemamwe makore ataiita tichiita mhemberero sechikwata tichipemberera kupendera kupedza kwatinenge taita sizini. Mwaka uno hakuna zvinhu zvakaita seizvozvo. Tichangoti vatambi vedu vambonozorora vachiona mhuri vodzoka toenderera mberi negadziriro yedu yemwaka uri kunzi unotarisirwa kuzotanga muna kurume.
Mutambi wetsiva Charles Manyuchi anoti gore rino haasi kufamba zvekuti achange ari kuchivhu uko anogara achitorawa nguva yekisimisi ino kugadzirira mitambo inotevera.
Ndinenge ndichitrena because I've got 4 months ndakazorora saka ndakafunga kuti last week ndakatanga kutrena kusvika 1st of January nendatanga season yangu zvakanaka ndichigadzirira mutambo uchange iripo.
Asi murairidzi weDynamos Tondera Indiraya anoti ari kutora nguva ino kugadzirisa chikwata chake chemwaka unotevera.
Isu sevarairidzi tinenge tiri pabasa ndinofunga vatambi ndo vanowana mukana wekuzorora iko zvino tiri mubishi bishi rekugadzirisa chikwata zvedu kuitira season iri.
Asi veruzhinji vari kutarisira kuti kisimisi yegore rinouya ichange yakasiyana zvakanyanya negore rino iyo yavhiringwa zvikuru necovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City murare zvakanaka vateereri ndokusiyambidzwa naudze isingebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.